parivakurudwa vakuvara vanosangisirwa chairman vebato Love More Moyo nevamwe vanga vachifamba nane driver wavo pari zvino vari kuchipatara. Sekutaura kwatiri kuita nemanzuro atiri kuita kana achitaura nevanamukoti vari kuti aiwa aine stable conditions tirongi havasi panjodzi hatingafungiri pari chakaipa chingaitika. Saka vanhu vari kutorecover zvavo vari kutoitawo nani vari kurespondawo kumishonga yavari kupiwa kuchipatara. Hatitarisiri kuti pane chii chakashata chingaitika asi vanga vakakuvarwa zvakanyanya zvavo.
Vangani vari muchipatara iye zvino?
Tingati vese vari vana. Vanga vari muchipatara. Mumwe acho akazokurumidzwa kubuda anga ane mumarwadzo mashomanana asi vakapinda vese vari vana muchipatara.
Mungatsanangura kuti chii chakakonzera tsaona iyi uye yakaitika nguvai?
Hanzi yakaitika pavaibva kumusangano wedu wenational executive wanga uripo musi wemugovera kuHarare. Saka vanhu vanga vachishandisawo mugwagwa wemvuma uya anozva mvuma rodhi inenge isina kumira zvakanaka mazuva ano madhigonyetsi nemotokari dzakawandisa mugwagwa uye mugwagwa wacho wakafa. Saka nemanzuro atiri kuti hanzi motokari dzakabonderana pane imwe yaibva mberi imwe ichiendwa kwavaienda yavamoyo. Saka zvakabva zvasangana nekuti kwakusingaanyatsoonekwa kuri usiku. Saka tiri kutarisira kuda dzadziri kuma7-8 o'clock because vanga vabva kuHarare kuma4 o'clock ibapo. Kana uchifamba uchibva nemvuma rodhi chinhambwe chinokwana kana kuti 2-3 hours zvavo kana uchifamba nemugwagwa wekusvika kwavakazviita.